mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 7 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pavapfumbamwe.
Kune magonyeti apiswa kubva makusena nhasi. Kune marori ari kutemwa nematombo. Kune vamwe vari kubva mugwagwa kuti vasafamba. Saka kuda kuti matruck drivers mazhinji ari kunoka ari kumhanya izvozvo. Vari kumhanjiswa nevakomana vemuno muyavava.
Old Truck Drivers Foundation yomuSouth Africa inonzi yatangidza zvekare kurwisa vatyairi vemagonyeti vasiri zvarwa zvenyika iyi.
Tinoti kumhure kwachamisa. Takamirira bato reMDC Alliance chemaini tariro. Tinemi marwadzo ese munguva yakaoma kudai.
Amai vemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoshaya.
Tiri kutarisira kuendesa tsamba yedu nhasi kundozivisa mapurisa kuti aziveiwo kuti tiri kuratidzira sezvatinosungirwa nemutemo. Mutemo bedzi unongotisungira kuti tizivise mapurisa kuti tiri kuronga kuratidzira. Tazivise mapurisa topfuure mberi nekuratidzira. Ndozvinotaure mutemo.
Vari kuronga kuratidzira pakupera kwemwedzi uno nhasi vanoendesa mapepa avo kumapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checoronavirus hwakwira kusvika pavapfumbamwe mushure mekunge mumwe murume wekuBulawayo afa nechirwere ichi nezuro. Murume uyo anonzi ange asina nhoroondo yekumboenda kunze kwenyika ange ave nemakore makumi mashanu nemana ekuberekwa. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika kumazana manomwe nemakumi matatu nevana 734. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu gumi nevasere nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava gumi nevatanhatu vakabva kuSouth Africa uye vaviri vakatapurirwa chirwere ichi munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika izana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 197 uye vafa vachiri vasere. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi masere 80,000. Vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa vanoti vari kutyira upenyu hwavo mushure mesangano reOld Truck Drivers Foundation, ATDF, razivisa kuti rinoda kuti vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vabude munyika iyi kutangidza nhasi chipiri 7 chikunguru. Umwe mutyairi wemagonyeti anobva kuZimbabwe vatatenda chidombwe vaudza Studio 7 kuti mamwe magonyeti akatanga kupiswa nemuvhuro uye zvizvarwe zveZimbabwe zviri kuita basa iri zviri kuedza kuenda kunotsvaka rubatsiro kubva kumuzinda weZimbabwe muSouth Africa.
Nyaya iri kunoko haina kumira zvakanaka. Chimiro chiri kunoko hazvina kujeka sekuti pane chikwata chiya chemaSouth Africans chiya chinozviti Old Truck Drivers Foundation chatanga kushungurudza macitizens ekune dzimwe nyika ari kugara munyika munomu kunyanya kune vavo vari kutyaira ngoro dzemoto huru idzi dzatinoti magonyeti. Asi mhirizhonga yavakaronga iyi vakaironga kuti varoda kuita musi wa7. Saka takangotarisira kuti pane zvingangoitika zvekare uye mhirizhonga iyi inogona kuzobatanidzira zvekare nevamwe vanhu vasinini chekudhireva magonyeti aya.
Pane zvati zvaitika here?
Pane nyaya dzakati kuti dziri kuitika. Kune magonyeti apiswa kubva makusena nhasi
kuni ema rori arikutemwa nematombo kune vamwe varikubva mugwagwa kuti vasafamba saka kuda kuti ma truck drivers mazhinji arikunoko arikumhanya izvozvi varikumhanyiswa nevakomana vemunomiya vavo kuti vane kuratidzira kwavari kuda kuita
saka ma truck drivers maona akavati hamuri kuona vanoti vachazvifambisa sei
pane hurongwa huchiri kurongwa kuti tigone kuti tisvike kuembassy tinozviitawo zvinyuto zvedu sekuti nyaya iyi haisi nyaya yanyowani inyaya yakatanga gore ra2017 nanhasi inyaya ichiri kungoitika nguva nenguva iurava nyaya yekuramba ichidzokorera dzokorera saka tiri kumbofungawo kuti tikamboendawo kuembassy tikambononyunyutawo kuna ambasada wedu kuti ndowo chichemo chatinacho muno muhurumende itichengetewo nekuti ivo varungu vatinosenzera vanombozamawo kutichengeta sekuti pane koti odha iripo yakatoburitswa kuti kuratidzira uku kusaenderere mberi asi munongoziva vanhu munomu kuti havadzoke kumashure chavanenge vasunga vatosunga
ko iyo hurumende kana kuti mapurisa ari kudini nyaya iyi
mapurisa havana zvavanogona kuita vagona chete kungouya vongomisa mhirizhonga asi mhirizhonga inoramba ichienderera mberi kunyanya usiku ndoba zvinonyanya masikata ndava vari kuti vanenge vachimacha mumarodzi vachidii asi mataredzi mhosva emunomu ari kuramba kuti vanhu havarambe vachiita zvavari kuita ndoo chete zvavanogona kuita havana zvimwe zvavanokwanisa kutibatsira nazvo
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe vanotyaira magonyeti vari parunhare kujohannesburg kusouth africa nestudio 7 zvichakadaro vanorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vashora zvikuru hurumende yesouth africa vachiti hapana zvairi kuita nenyaya iyi kunyange hazvo sangano reatdf rakange richironga kuita izvi kwemazuva mazhinji uye vachingoronga pachena
zvinotyisa zvikuru zviri kusouth africa kuti sangano revatyairi vemusouth africa rinonzi atdf rine urongwa kutanga nhasi musi wa7 july wekuita humondi vachitsvaga nekuvhiringa kana kutoponda chaiko vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvomusouth africa
iyo hurumende yesouth africa haisi kuzviziva here izvi uye iri kurongei
hurumende yesouth africa nemapurisa esouth africa havana zvavari kuita kuchengetedza runyararo iko zvino svondo rese rapfuura mazuva apfuura tanga tichiona zvichirongwa mumawhatsapp vachitumira mashoko vachitumira mavhidhiyo vamwe vachona vakatobata pfuti vachitaura kuti kubva musi wa7 july tichauraya vabva kure vese vanenge vachityaira magonyeti vachipfuura vachipisa mumagonyeti dambudziko riripo nderekuti hurumende yesouth africa yakapeta maoko yakagumbata vatyairi vekunze vachishungurudzwa kunyange zvazvo vaine mapepa akakwana vazhinji vachona vari kutovhiringwa vaine mapepa avebasa veatdf havasi kuzvitsvaga izvozvo vari kungoti chero munhu ari mubva kure chete ngaabve musouth africa
munotii kuhurumende yesouth africa vamavhinga
hurumende yesouth africa ngaipindirewo ichengetedze upenyu hwevatyairi ichengetedze runyararo uyezve iite kuti vatungamiri veatdf vari kuita huipi hwakadai vasungwe vaende mumatorongo
avo vange vari vanorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vari parunhare nestudio 7 vamavhinga vanoti vatyairi vanoda rubatsiro panguva iyi vavafonere panhamba dzinoti +27 73 521 1813 ndinokupai nhamba iyi zvekare +27 73 521 1813 amai vemutungamiri webato remdc alliance vanelson chamisa vakashaya nezuro mushure mokurwara kwenguva pfupi mutauriri webato remdc alliance muzvarefa dzaimahere vakatumira mashoko kuvatori venhau vachizivisa nezvorufu urwu muzvare mahere vakati ambuya chamisa vakashaya vari kumba kwavo kwaGutu kumasvingo. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vakatumira mashoko avo enyaradzo padande mutande reTwitter. Mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vatumirawo mashoko avo enyaradzo. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swachayo.
Hongu ichokwadi mai vemutungamiriri wedu mutungamiriri wevanhu mai vaPresident Nelson Chamisa ambuya Chamisa vakashaya nezuro kumusha kwaGutu.
Mungazivawo here vashacho yekuti chii chaizvo chakatora nzvimbo, nekuti mashoko atakaverenga kubva kubato renyu anoti vakangorwara kwenguva pfupi.
Mai vanonzi vakadonha ndobva vatotadza kufema. Ipapo tinonzwa kuti vakazomhanyiswa kuchipatara uko kwavakazonzi hongu vashaya nevanachiremba. Tinoti kumhure kwaChamisa takamirira bato reMDC Alliance chemaini tariro tinemi marwadzo ese mungu yakaoma kudai.
Mungati mbuya Chamisa vanga vari munhu akaita sei chaizvo?
Tinozviziva mai vanga vari gamba guru, gamba rakati zvarira gamba. Mai vaipa vanga vari chipanga mazano, vanga vari mai weparty ese, vanga vari mai vaitipa gwara sevana. Asi tinoti mai fambai zvakanaka, ndo zvada Mwari. Kumhuri yeZimbabwe tichakuzivisai nekufamba kwenguva urongwa hwekuradzikwa kwambuya Chamisa. Tiri kuronga pamwe chete nemhuri yekwaChamisa kuti tizive zvese zvinenge zviri paurongwa hwekuperekedza gamba redu.
Mungazivawo here kuti vanhu vakaungana kupi pari zvino vachichema mbuya Chamisa?
Pari zvino vanhu vakaungana kumusha kwaChiwara kwaGutu. Maadresses ekuno kuHarare hatisati takwanisa kuti tinge tinawo, asi ruzhinji rweZimbabwe rwakananga kwaChiwara kumusha kunova ndo nzvimbo kwaigara.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Sachayo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vari kutungamira kuratidzira kuchaitwa munyika yose kupera kwemwedzi uno musi wa31 Chikunguru. Vanoti nhasi vari kuendesa tsamba yekuzivisa mapurisa nezveurongwa hwavo hwekuda kuratidzira sezvinodiwa nemutemo wenyika. Mumwe wevari kutungamira urongwa uhu vaJacob Ngarivhume vanoti vaifanirwa kunge vakaendesa matsamba aya kumapurisa nezuro, asi magweta avo akange achiri kuikwenenzvera. Vamwe vezvematongero enyika vanonzi vatsigiri veurongwa uhu vanosanganisira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, vanikosana moyo pamwe nemutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi, vakaudza Studio 7 nezuro kuti hapana asingazive kuti kutambura kuri kuita nyika kuri kukonzerwa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzokumadokero. Nekudaro vanopikisa havafanirwe kungopinda mumigwagwa zvisina shumo, zvikuru munguva ino yelockdown. Asi vaNgarivhume vanoti vacharatidzira murunyararo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaNgarivhume pamusoro penyaya iyi.
Mapurisa tinomazivisa nhasi, tiri kutarisira kuendesa tsamba yedu nhasi kundozivisa mapurisa kuti aziveiwo kuti tiri kuratidzira sezvatinosungirwa nemutemo. Mutemo bedzi unongotisungira kuti tizivise mapurisa kuti tiri kuronga kuratidzira. Tazivise mapurisa topfuure mberi nekuratidzira, ndo zvinotaure mutemo. Saka isu ndo zvatiri kuita nhasi, tiri kuendesa tsamba tondope mapurisa tovazivisa topfuure mberi nekuratidzira. Harizi basa remapurisa, ende uye mutemo haupi simba kumapurisa kuti bvumidzai kana kuti rambidzai mutemo unongoti bedzi mapurisa ngaaziviswe kuti nise zvisharwa zveZimbabwe muri kuronga kuratidzira. Saka izvozvo ndo zvatikuita muzuva ranhasi, tozivise mapurisa kuti tiri kuzoratidzira musi wa 31. Kana vane zvavanozotitaurira vanozotaura tichikurukurirana, asi isu pedu patinosungirwa nemutemo tichinge taita.
Bato renyu vangaribvume reTransform Zimbabwe ibato richiri kukura. Munoona here kurudziro ichitambirwawo neveruzhinji tichitarisa kuti bato renyu ribato richiri kukura?
Nyaya haizi yebato reTransform Zimbabwe, uye nyaya haizi ya Jacob Ngarivhume. Nyaya ndeye vana veZimbabwe. Nyaya ndeye kuti haiwa tese taona kuti upenyu hwakaoma, ngatiuye pamwe chete tiratidzire. Zvino iyi inhimbe yemunhu wese muZimbabwe muno. Haizi kuzosarudza bato, haizi kuzosarudza kuti iwe ndiwani unobve kubato ripi. Inyaya kuti tose tuye pamwe chete kuti tigadzirise nyika yedu yeZimbabwe. Saka vana veZimbabwe vari kutsigira, mapato makuru anopikisa ari kutsigira, kunyange vari kuzanu PF chaiko vari kuuya vazhinji vari kundibata vachiti aiwa maita zvenyu mataura nyaya iyi vangarivhume, nekuti tangatatambura tangatashaya kutoita sei. Saka maZimbabweans ese, vana veZimbabwe vese vari kuuya pamwe chete kuti ratidzire zvine runyararo. Zvine runyararo, hatizi kuzova violent, asi kuti tingoti bedzi aiwa zvinhu zvakaipa izvi ngazvigadziriswe. Nyika yedu yakaropafadzwa, ngatigadzirise nyika tipfuure mberi. Saka vana veZimbabwe havana objection to that, havangati nekuti wadaidzira ndinhingibva ngatisazviita. Vese vari kubatsirana kuti tibude nechinhu chimwe chete.
Avo vange vari mutungamiri weTransform Zimbabwe, uye vari mumwe wevari tungamira kuratidzira kuri kurongwa munyika vaje Jacob Ngarivhume, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Kroniko rinoti kanzuru yeguta reBulawayo yazivisa kuti haichabhadharisi mari yokurapwa pamakliniki ayo kwevagari vane manyoka kusvika nguva iyo mvura isadzimwi dzimwi. Mukroniko makare mune nyaya yeumwe mukadzi Faith Moyo akabvisiswa faindi inoita zviuru zviviri zvemadhora mushure mokubatwa achinyorera shamwari yake noresutu dhuve bvunzo yeordinary level. Mudeli News mutevedzeri wasechigaro weMBC Alliance vaJob Sikala vanoyambira zvakare kuti vanhu vari kunetseka vanogona kukonzera mhirishonga nekuti vaneta nekutambudzika. Newsday rinoti kanzuro yeguta reGweru iri kuronga zvokurendesa zvimbuzi zviri panokwirirwa mabhazi paKudzanai Bus Rank kuti iwane mari sezvo kanzuro yasvika pakaoma. Zimlife.com ine nyaya yokushaya kwaamai vemutungamiri weMBC Alliance vaNelson Chamisa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Apo pastudio 7 ndibhosi Hanzu paBoyera. Ndinoti izvo zviri kutaurwa navatitafadzwa mugwadi izvo ndezvemugodzi Matsuro kuti takagara zvakanaka kuno tichinonga nhoko dzezvironda ngaarege kufarisa. Isu tichifa nenhamo kuno, vaudzei ngavasatijairi.
Makadini makadini pastudio 7 apo. Ini ndongoda kutaura hangu nemashoko ava mugwadi avo. Vanotaura kuti kwanzi kwai Zimbabwe mune runyararo, mune utongi hwejekerere. Ndokupi utongi hwejekerere huri muZimbabwe? Nokuti ivo vanobva vachiguta nemhuri dzavo, ruzhinji dzeZimbabwe ruchitambura. Purezidhendi unotonga muZimbabwe wakasarudzwa nevanhu ndohupi? Nokuti vanongoita vudzvanyiriri vachidzvanyirira vana veZimbabwe vasingadi kuti mutongi akasarudzwa neruzhinji dzeZimbabwe atonge. Ngavasataura zvisina nebasa rose vamugwadavo. Ndiri kuno kuSouth Africa kuferinasi.
mamukase wa shamara rive studio 7 ndinoti kuna vamunoti vana mugwadi yavo vazve kuti chisingaperi chinoshura aiva madziva vamazambuko pachapinda MDC aligned panyanga vachashaya kwekunyarigira chaiko zvavanotaura havanzi kuti hazvina kana musoro uye hazvina kana basa chinambo chekuti vagadzirise nyika ivo vari kudya vachiguta isi chisafa ivo zvavo zvichitovaitira kudiridza zviyo zvavo nemisodzi yedu ndine mudzura pamberengwa panyamo
Maswera sei vashamarari vestudio mose ndirikuna hangu kuboda rokuSwaziland nokumorosai nokutipa news dzechokwadi ini ndinobvumirana nokuti vanhu ngavapinde mumaroad kana iwo masoja acho ari kutotambudzikawo vari kuguta ndo vari kumusorosoro Vesa vari kutumwa mumarodhi vachirova vanhu vachiuraya vanhu havana chavanowana vari kutambura mapurisa iwawo ari kutotambudzika asi kuti vari kutumwa zvinhu zvakaipa kuti vaponde vanhu vachiuraya vanhu saka ndinoti kupinda murodhi ichokwadi ende ihemeni tinobvumirana nazvo ini pano
Kadiwa shamara rive studio 7 tinokukwazisai mose hatingataure nemazitani kuti makawanda tingapedzera vamwe nguva tinoda kuyambirawo uyo anonzi tafadzwa mugwadi uyo tafadzwa mugwadi uyo tibvumidzei kumutendeka chigumwe pamhanza kuti mugwadi tafadzwa usazvinyepere kuti emasoni newe makatsarudzwa usade kunyepera vanhu zviri kutaurwa naachamisa ndizvo iwe uri kudya uchiguta vana vezimbabwe vari kutambura iye zvino tiri kuona siti chaiyo yechibage iri kuita mari yatisingatomboziwe iwe mugwadi uchishama muromo wako wepasi nepamusoro uchitaura zvisina maturo saka usati kurwadziwa kwedu vana vezimbabwe ka iwe uchikuita advantage wazvinzwa toenda kune veseka inzenza usanyepere kuti hanzi zvakati tichamusa disco still hamuna chinhu chamunombomutsa muri kutotitambudza vana vezimbabwe mari dzekorona chaidzo chaidzo madya magowana bat vanhu vari kufa iye zvinotongwa kuti kwafa munhu ane 21 years munhu ane 21 years iye angadai ari kurarama dzimwe 50 years ameno but imi iye imi muri kudya mari dzevanhu kubva kuchipinge muchirarama nadzo munatinyarawo mwari achakutongai musakumidzira kuti muri kutaura mashoko akanaka kana maona musina mashoko akanaka ka zoita mubve pastudio 7 mungozvigarira kudzimba dzenyu ndapedza vashamara rinowana wezimbabwe wese tiri kutambudzwa nevanhu ava zvichapera chete
makadini makadini mose pastudio 7 tinofara nechirongwa chamunotipa munotipa nhau dzechokwadi ini ndiri kutsauro ndiri kuno kusouth africa kupretoria zvinonzi angobva kusouth africa ndiye auya aine chirwere ichi abva kusouth africa ndiye auya aine chirwere ichi machaina chaiwo vanga vachikwira nekudzika kwavo vachii hurumende yemuzimbabwe yadi kumbounganidza machaina ese yotanga kuvatesta machaina ese vanga vachiita bhizinesi ndo vari kuita bhizinesi navo ese votestwawo vanhu voziva tizive chirwere chakauya nemachaina chi angodai aenda kumozambique kubotswana kuri kutsvaga kurarama hazvina chakamboipa asi machaina madiko aunganidzawo amuinawo tinoziva kuti muna ada chaizvo nhati machaina apfuura munhu munhu vanhu vave marema nyaya iyoyo hazitaurwe munovharidzira nekuti ndimi munoenda kuchina ikoko naivo vari muzanupf ndo vanga vachiendako kuchina ikoko zvevanhu vabvo kuchina vari muzanupf vese vakuru vemuzanupf vese nevana vavo vakanotora vasati vachalockdown overseas vachidzidza ikoko vachigara ikoko ngavatestwe munopapanhepo tizive
dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai, mburi ya Zimbabwe. Tino koka ya kutimpinde mchirongwa chedu chewe chidiki che The Connection na 8pm. Nasi mchirongwa chukutarisa nyaye kura tizira kurukurongwa. Nema nopikisa mkupera kwe mwezi uno. Sema mwundrenyu pane zhinga buda ere mkura tizira uku zhingazo batira we chidiki. Mburi ya Zimbabwe, musakanga nukutera chirongwa ichi na 8pm. Mwine ni Maikove, Manerwano.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepanhau reDaily Beast rinoti waimbozasawira nechipangamazano chemudzimai wemutungamiri wenyika vaDonald Trump muzvare Stephanie Winston Wolkoff anyora bhuku pamusoro peushamwari hwake nemudzimai wavaTrump amai Melania Trump. Bhuku iri iro rinonzi Melania and Me rinotarisirwa kutanga kutengeswa musi wa 1 mwedzi unouya. Stephanie Wolkoff akange ari sawira yepadyo waamai Melania Trump uye akabatsira mukuronga zvakaitwa pakutoreswa mhiko kwavaTrump kuti vave mutungamiri wenyika. Bhuku iri rinonzi harina chakanaka chariri kutaura pamusoro paamai Melania Trump sezvo richinzi rinovashora zvikuru uye richitaura zvizhinji zvange zvisingafanirwi kubudiswa pachena. Iri rava bhuku rechitatu mumwedzi miviri rinotaura zvisinganyanyi kufadza mhuri yavaTrump. VaTrump vakaedza kumisa mamwe mabhuku maviri vakatadza apo nyaya iyi yakaendeswa kumatare edzimhosva. Zvinotariswawo kuti bhuku iri Melania and Me richaendwawo kumatare edzimhosva risati rabudiswa. Panda and the Black Eagles nekambo kavo Soweto. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pavapfumbamwe. Old Truck Drivers Foundation yemuSouth Africa inonzi yatanga zvekare kurwisa vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Amai vomutungamiri weMDC Alliance vanezonjamisa vanoshaya. vari kuronga kuratidzira pakupera kwemwedzi uno vanoendesa mapepa avo kumapurisa nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nazvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Danono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.